manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 8/2023 makaterera ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF dzaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato vari kurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo hwekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri riri kutenderera pamadande mutande revanhu vari kurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwaMurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuward 4 kwaMurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri Muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu weMuzimbabwe muno chidzvarwa cheMuzimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaemeswa kuparliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neparliament. Iye ane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese nekuti vamwe mamembers ecommission.
Tine urombo vatereri regai tichikupei kubva kuna Muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwaMurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa haichadiwa nevanhu haisisina support saka yasvika pakurova anambuya vedu nana sekuru vedu sezvatakaona kwaMurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe Nga nyayacho nga inyats kufere fetwa sezvinotarwa ne constitution mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mbumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo.
Ma constitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission gavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 Triple C iri kuwina, ndosaka ZANU PF yakutya yakufamba chirovana mbuyana nasekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu seva gari, ma citizens, hatisi kuda nyaya mhirizhonga, tinoda sarudzo dzakachena dziri free and fair. Isu tinoziya kuti navachamisa tinoku.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America. Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibva nekuhofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi, pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo, nekudaro vakazvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku, vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe, ari kuti iye pane ripoti yakaemeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mucommission yese, nekuti vamwe mamembers ecommission, nekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbama. Saka panhamba idzodzo idzo 7 vasere vacho vari kuti ayo hatina kubvumirana ripoti iyoyo, vari kuti paripoti iyo ndeyachairperson Justice Chigumba navice chairperson ecommission. Ndo chete vakawirira nekupoti havana kuwirana nayo, saka vari kuti yaichafanira kuendeswa kuna president, yaichafanira kuendeswa futi kuparamende.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muguro, at the end of day yacho iyoyo, ndopatakati hatokupai nguva yakadaro, mitamba yacho yakaenda neguro Saturday.
Asika muzvina fundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishen ava kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana, asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyo. Pamutemo kana chinhu chii chabva kukomishen kunoku kana kuKenya, munofanira kunge magara pasi moita meeting, mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo, ndo chisimbo chine commission achiita chairperson. Saka ndo zvinofanira kuti zviitwe, hakusiti vese. Mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho, majority ikawirirana, ndo zvinonzi aiwa ndo zvakaa necommission. Saka vanotofanira kuti paite mbowo wekuti vakawirirana. VekuKenya nditsanangure, vekuKenya nyaya yanga iri kuKenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti, saka aizoedza mavhoti yawo. Kana aedwa ochidaidzirwa kuti abuda, handidaidzira ndichiyapeko. Komisheni yaisafanira kunzi itendera nemavhoti, bhikozi mavhoti anenge atongobuda akase zvekuerenga kwaanenge akaita. Saka chiyapesoni wekuKenya yayo chaiyo ndozvabuda musarudzo dzimirai ndi tinodaidzira mavhoti aya, vamwe vacho voramba nekunda vaida kumachinja mari. ipapapa mtemo wote ayo inini komite nyariti basa lenye zimigare ni kuhirena zimafuza aone kama ngani.
Asi imise gweta muno bvumizi kwa yuku mirira munu musinga tarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mpfupi. Vamwe vari kuti vachida wava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosu vamwe vanoti vaitozviti mwana wavamunangagwa. Hazvisi zvematongerwo enyika here zvivamadhuku, ndezvemutemo here?
Ndezvemutemo. Kana makaverenga tsamba yamakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi mukova ndezvemutemo. Inini handitarisi kuti munhu anobva kupi, ane kala ipi, ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura ndiitsvagawo gweta vamadhindida kuti mundimiri venyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya kaakati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomisheni.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo vaMaduku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro. Vanokokera ZANUPF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa.
Isu tinongoongorora kuti ripoti yezeki inouyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161. Saka kuti zeki yakaita mabasa ayo ichiremekedza here zvirimomo mubumbiro romutemo. Saka takatotanga Friday takaita meeting, nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nezeki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here. Nyangoti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti purezidendi vanotebula constitution any document kana report inobva kuzeki kuparamendi. Saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa document tisati tazoridzeya mudare redu reparamendi. Saka ndozvatiri kutoita takatotanga kuita.
Asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa zeki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare?
Handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamendi zvatiri kuita apa kana tikatarisa tsamba dzataona dzanyorerwa nerehwa vanhu ini ndakakopewawo ini yakanyorerwa kuna speaker of parliament. Izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nekuti ripoti kana yaitwa nezeki inoenda kuna president, yabva kupresident yoenda kuparamendi, parliamendi yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa president ozoisa muzeki, zeki yozopa president ogazetini. Iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pani patinofanira kumirira. But pari zvino zvetsamba-tsamba kana kuti zvepfungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana-siyana isi hatibatwi naizvozvo.
Avo vanga vari vanokokera ZANUPF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupura itogarepi vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba.
Inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe rimwe kana kuti muwadhi rimwe nerimwe chizopinda mumaconstituency. Mavoters avakaisa akatosiyana zvachose. Wadhi rekumadziwa rakaitwa 760 kana kusendinari. Wadhi rekuzengeza West rakaitwa 10,000. Wadhi remuHarare, muHarare West rakaitwa 18,000. Constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000. Constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000. Saka kudamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika tichiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yaanotaura. Saka tatambosvapa kubatsa-bata kuti wakazvivandisa sei. kumberere mutima haina kutevherwa ndiwo supreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei? Bato renyu rikurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha?
Vamwanzira vachitora power achita president weMDC vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro peZEC, nekuti ZEC already padelimitation report yakatoita yakabvisa 35 maconstituencies mumaurban areas anoandiwo mastrongholds nemumapiri urban areas anoandiwo mastrongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 ZANU-PF inenge iri 36. Saka takatanga paita kutoda nhaurirano, ndinoona hangu kuti vapanha vechidika nevamwe vanopaparika vanzi tiri redi kuenda kumaelections. Hamungaende kueelection yakahwinwa kudhara.
Avo vanga vari vaLloyd Damba, vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora, vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation isusu semusangano weTriple C tiri kudare reparamende takamirira musangano wedu ndezvekuti izvozvi izvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yeripoti. Watarisa zvakasimba, tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeTriple C tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report, uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chiine zvayo, uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo, tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparamendi. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa, nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii. Uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu, nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa, uye musangano hwevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei nekomiti yakaombwa kana kuti ad hoc komiti neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc komiti paichange ichitaura nesu, tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seTriple C takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi, mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo, hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge?
Nemufaro mukoma blessing magadini wekoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyiri rinoita nezvei chaizvo.
Eh tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatinet mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvomusango yatinoti the natural environment pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi matraditional food akandeyatinoti biodiversity the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubatsira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo
sei izvozvo zvakakosha
yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kweupenyu hwavanhu ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotifa zvatinofema zvatinoti oxygen kunderevazve kuti zvipuka zvatinochibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobera inonzi pollination kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda dziite zvakanaka hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvipenyu zvotibetsera kuti tiwane chikafu chinozotiraramisa senyika toenda kuvashanyi mari dzatinowana kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara tinodziwana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semapfanga
saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita
tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidiki vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa sezvo muchizwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango tichipa muenzaniso wezimbabwe parks vane munzwisisiro wavanoita zvemasango saka tinovakoka kuti vasangane nevechidiki vovadzidzisa ukoshwa especially hwevechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena saka ndo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti tinoda kuti vehurumende vavepo
asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya mungati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza
ichocho ichokwadi mukoma blessing dambudziko riri kusanganiswa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera zvekuti mazuva aperayo takatombonzwa zvendufu dzakasanganiswa nadzo kumatebeleland mushure mekunge moto wabatidzwa ndingangoti nekuda kwekushaita pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots uri kwatingati kunharaunda dziri pasi ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapisi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana forest commission nana ema kuramba tichiti no vanhu vari kumareserva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukliya kana kuti kugadzira minda mwaka unenge uchitevera saka ava vanhu ndo vanoda kubetsedza kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto saka tiri kuramba tichikurudzira kuti deno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvikuburikidza nokuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda mukoma blessing
uyo anga ari mukomana wechidiki knowledge vingi anoshanda nesangano rezimbabwe youth biodiversity network achitaura ari parunare muharare vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munoni pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu.
Manera kanaka vatereri, ini ndini tanona kawande, ndi chikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatiudza futi kuti Jesu akatifira. Saka pano ndine question make kuti zvakambonyanya kufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviridze pamhosva. Ndo saka nichiona pakaiswa mawedze kunzi Jesu akatifira. Saka kuti munyatsotaura kuti zvakambonyatso kufamba sei kuti ticha akafuira metsi pafomu 4 ndiye wozoenda kunoticha kuenda kuministry of education unoticha metsi dzacho.
Hello pastudio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upastor unoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbirawo mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari, nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostosi vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvo vakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadi hedu enda kure kuvatumwa vatiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwo enda kuNinive. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iri riri kuNinive, asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehowe Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndasangana nechakati chandanga ndanziita asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vachinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kuti peshoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi vari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Kavati pewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadii kuvatanonokawande ndinzire mubvunzo panyaya yezvitendero apa. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Ndipo pano mubvunzo wangu, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Saka shoko ramwe ari kugara nevakadzi vakawandisa rinotendera here? Wangu tiko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kozi maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa? Ndiyo mubvunzo wangu ara kukumbira kubvunza iwoyo kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoziva apa.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazu enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero kuwhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonaka.
tinotenda tanonoka. Iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.